Nasi izuvaguru zvizvarwa zveZimbabwe zvino gara muno muAmerica zviri kupembererawo kubuda muna 2018 zvichipinda muna 2019 nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vaenda kudzikereke, vamwewo vaenda kumabasa, vamwewo vapinda nemabiko ekunwa nekufara nehama neshamwari vachipemberera. Murongi wezvemitambo nemimhanzi DJ Tau anoti kwanga kusingadanwi anonzwa kuAfrican Palace kuGaithersburg, uko kwavanga vakaronga kusangana nezvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika vachipemberera nekufara.
Semakuzuva ese tinogara takaigadzirira gore rinei richipinda muna 2019 nemufaro wekuita countdown yedu tiri kuGaithersburg, Maryland, tichitarisira vanhu vekuZimbabwe nedzimwe nyika kuti tinge tichitamba tichipembera gore nyowani.
Mafaro erudzi ndemhando ipiko ari kuitika nhasi? Vanhu vanofanira kutarisirei kana vauya uku?
Saka vanhu vanofanira kutarisira kunge tichiridza mimhanzi kunyanya yemuAfrica. Takanangana neZimbabwe nekuti chaunga chishange chiri chekuZimbabwe. Kuclub kupinda mahara, doro racho rakachipa kunge mahara, vanhu vese vanenge vachifara.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe yegoredzva, hatingangopindi makanyarara.
Mhuri yeZimbabwe tinoti kwamuri muve negore rakanaka ra2019. Zvinhu zvichanaka ende tichakuonai gore rinouya.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNorth Carolina kudunhu reRaleigh, muzvare Mamo Patience Murozvi vechikwata cheFashion Police Zimbabwe vanotudzawo zvirongwa zvavo zvegore ra2019 zvekuenda kumusha kwapera makore makumi maviri nemaviri. Vanoti vari kutarisira kunguva iyi zvikuru sechinhu chavakagara vakamirira kwenguva yakareba.
Ndinonzi mamoyo, meaning mamoyo. But tarangudzi Patricia Majoni. Ndiri ku North Carolina, Raleigh, North Carolina. Isu tirwana mamoyo zvishuwa zvataura veganda remvura. Tinotsveta. Haikona kutamba.
Muri kuchena muchiita kastepi kapiko muchipinda muna 2019.
2019. Iri ndogore rangu iri. Ndinogundira gore rangu ndakamirira kuti kugadzirira kuenda kuZimbabwe for the first time in 22 years. Ndanganisonda mbudzokera kuZimbabwe.
Saka gore rakakukoshera ika iri.
2019 gore rakandikoshera zvikuru. Saka ndiri kugadzirira kana zvikabudirira muse. My resolution ndekuti ndisvike kuZimbabwe muna April.
Saka nhasi countdown muri kuirovera papi?
Saka tiri kutotsvagawo vamwe vari kuitawo zvavari kuita nhasi muno muRaleigh nemuDurham. Asi handisati ndanzoti ndekupi, asi tichapawanda.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda here ikoko?
Kune zvakawanda. Tine chechi yedu yeMethodist inotungamirirwa nemukuru wedu vanonzi vaJohn Bumbo. Saka tinoita mhingirikiri service yedu nechirungu neshona, tichiridza ngoma nekuimba zvese dzimbo dzeMethodist.
Gore ra2018 ranga riine zvakawanda zvakaitika mariri, asi tarisiro dzevazhinji hadzina kupera mukupinda muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.